tarisiro yemunhu wese anenge ashanda kwemakore akawanda eupenyu hwake hwose kuti achave nemudyandigero wakanaka pasina zvakawanda zvinonetsa asi kune vakawanda vari pamudyandigero munyika aya anongove maroto munguva pfupi yapfuura studio 7 yakatenderera muguta reulawayo ikataura nevamwe vari pamudyandigero avo vakati vari kuona nhamo yavaisafungira kuti vachaona muupenyu hwavo mumwe wevanhu ava ndevamwe ambuya vakangoda kuzvidoma nezita rekuti ambuya dhuve avo vakati nekuda kwedambudziko rekushayikwa kwemari ivo nevamwe vari pamudyandigero saivo vave kugara vachirara panze pemabhangi nezvitoro kuti vakwanise kuwana mari
isusu tiri kuuya nokuti if you don't come and put up here mangwana mari achauyiwani and I wish you come in the morning akasvika pana makusana anoverenga vanhu 1, 2, 3, 4 sometimes anotora 20 sometimes anotora 40 that's all and anobva kuudza if that day achipa 20 he just says today I'm giving 20 kana achipa 50 anongoti nhasiikupa it depends nokuti how much he is voting anenge isiri mhosva yakewo mari yapasi but just tell us kune mvura yaunobhadhara kune gesi yaunotenga zvakawanda zvakawanda you know
ambuya dhuve vanoti dai hurumende yakasika kuwedzera mari inopiwa vanhu vari pamudyandigero pamwedzi wega wega sezvaive zvataurwa pakutanga kwegore vanochema chemawo kuti madhora 16 anopiwa vanhu vari pamudyandigero imari shoma zvikuru zvekuti hapana zvakawanda zvavanokwanisa kuita nayo
zvakatangiri nzvinhu mari when was that you don't know but munotitaura mumatv kutanzi mari ichawedzera hapana mari inowedzera all we need is chete kuti dai hurumende yedu yambotifungawo semashirikati timboiwedzerwawo chete chemari that's all we need
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kune National Social Security Authority panyaya iyi hurumende yaive yati ichawedzera mari yevari pamudyandigero kusvika pamadhora 100 kubva pakutanga kwemwedzi wakurume yakatiwo ine urongwa hwekuti mari iyi ive yasvitswa pamadhora 450 muna chikumi asi izvi hazvisati zvaitika sangano reconsumer council of zimbabwe rinoti pari zvino mhuri yevanhu vatanhatu inoda mari inosvika madhora 550 pamwedzi kuti ikwanise kurarama asi vakawanda munyika havawane mari yakadaro vari pamudyandigero vakawanda vanobatsira nekuchengetawo vazukuru vavo kana dzimwe hama izvo zvinoita kuti upenyu hwavo huzonyanya kuvaomera vamwe ambuya vasina kuda kudomwa nezita vakatsinhirwawo kuti mari yavari kuwana haivakwanire vakati ishuviro yavo kuti hurumende ibvumidze vari pamudyandigero kuti vakwanise kutora mari yavo yose kamwe chete kumabhanga sezvinoitwa vashandi vehurumende
ndine vazukuru vangu inherera vana vaya vanoda kudya izvozvi ndikapiwa $30 kunodi kumagetsi ndine chikwereti che200 kumba ndine rakauya pepa raito nezuro rakanyogwa 125 something iyi handa kuzotarisa ndakangotsamwa ndiri mai ndinoiwanepi kumba handina upfu kumba vana handina shuga manje ndinovapa chii 13 hangu ndinoipiwa mazuva etasi haina chainondibatsira ndine porisi yangu uya ndakajoina inoda $11 manje kana ndabvisa mangwana $11 ndosara nemari inochindiitira chii chainondiitira vana vanogara vakakotarisa a koko anouya achauya nemari vanoona handina chandiine ndakabata kana mutaundi kuti ndinonge something kuti ndichangononyararidza vanhu hapana
hurumende payakatora danho rokushandisa mari yekunze mugore ra2009 vanhu vakawanda vakarasikirwa nemari dzavo dzemudyandigero uye vamwe vakawanda vange vari pamudyandigero havana kuzowana mari iyi nyanzvi inoshanda nesangano recenter for public engagement vabatla tambo vanobvumirana nemaonero ekuti dambudziko rekushayikwa kwemari munyika riri kunyanya kubata vari pamudyandigero vanotiwo nekuda kwekuti vazhinji vevanhu ava vanhu vakwegura hurumende inofanirwa kutora matanho akajeka kuitira kuti vanhu ava vawane mari yavanofanirwa kuwana vasinganyanyonetseka mumwe wemurume ari pamudyandigero uyo akangozvidoma nezita rekuti nyoni achigara kulupane akati dambudziko rekushayikwa kwemari rinosangana nevari pamudyandigero rave kukanganisawo magariro avo mudzimba uye nevavakidzani vavo
ndikashaya mari mari yandauya nayo fanira kuzaita zvokukumbira kumunidzo wangu akandiona ndichisvika anenge achidziva kuti mari yake yabudi yadzoka but ndozotanga kutaura mastories kuti ha zvanzi tore chingwa munhu anzvisizingazichimudza kuti anzvitora chingwa
vanyoni vakachema chemawo nekwa vakati kusabatwa zvakanaka kwavanoitwa nevamwe vemumabhanga kana vemuzvitoro pavanenge vachitsvaga mari.
Ndanzi hakuna behavior pakuti udza kuti chii hakuna mari. Anongobuda kuti ndati budai wodzokera kuti wotongorera padhoo apo kuti vakuru ndikabuda panapa watisati kudi pasaizi yangu wouya wondiudza kuti but inini ndini ndavaita kuti udzidze uzive everything usenze mubhengi wawondiona tiketi wawondiudza kuti ndikabuda pano kana pasina mari kaisitikumbe agood behavior kuvana vetu vanoshanda mumabhengi avo vataure nevabereki zvakanaka vana mai nana baba please rurege mari yacho hatina kupiwa kwete ziva zvounzi ndikabuda pano aisi mhosva yemunhu.
Zvichakadaro bhanga guru renyika nezoro rakazivisa kuti hapachina munhu anofanirwa kuwana mari inopfuura madhora makumi maviri kana achinge atenga zvinhu muchitoro sedanho rekuedza kugadzirisa dambudziko rekushayikwa kwemari. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.